Muzare kupe, au vakambo miskwa basa na vamonzo ra kutifafere fetu kwa mwoswa zavari kupomerwa, vau zavatorwe na upa mzileka zuomu kutarevu lawayo, kutindio vayo mtunga miruwe bato rinopikisa mparamende, sezwa mwonzo ra vaka zudzinga voga mbato, mushure mekunyorira kwa vakaita commission inonane zvesarudzo, ye Zimbabwe Electoral Commission, vashitise bato vachapinda mzarizo zema by elections, vashitanisa zitere kuti MDC Alliance, irorugushanisikwa na Nelson Chamisa.
Mwonzo ra aumba umumbata niskwa mucha nevanhu vakaita sabisi ya Mativenga wePDP iyo yaive muPeople's Rainbow Coalition yavaitungamirirwa nevaimbo vamutevedzeri wemutungamiriri wenyika amai Joyce Mujururu naShupika Imandaza weMDCN ane chinzvimbo chisingazivikanwe pamwe nevamwe. Iri ibato idzva rakasiyana neredu. Pamusoro peizvi Monzo akatozivisa Zek kuti achapinda musarudzo dziri kuuya dzemabai elections achishandisa zita rekuti MDC Alliance. Nekuita uku Monzo akazvidzinga ega mumusangano nokuti bumbiro redu rinoti kana munhu akatsigira rimwe bato risiri MDCT munhu anenge atozvidzinga ega pasina mibvunzo.
A political party other than the MDCT. Termination of membership in these circumstances is automatic.
Muzvare Kupe, vatiwo vamonzora vasi kutevedzera bumbiro remitemo kubva pakati kwaCongress yeChimbi Chimbi yekutsvaga munhu anotsivira vaimbo vemutungamiri webato iri mushakabvu vaMorgan Tsvangirai. Muzvare Kupe, vati Congress iyi yakaitwa pachishandiswa Mhirizhonga uye yakanga ine vanhu vashomanana kudarika zvinotarisirwa mubumbiro ravo remitemo, saka nokudaro havacherechedze kusarudzwa kwavamonzora. Vatiwo Congress yeMDCT iyo iri kutarisirwa kuitwa musi wakurume 5 gore rino iri kurongwa zviri kunze kwemutemo, vachiti vanhu vakawanda vari kubviswa muzvigaro zvavo navamonzora. Vatiwo vamonzora havasi kutevedzera zviri mubumbiro remitemo pakuumba makomiti ebato ravo pamberi pecongress iyi sezvinodiwa nebumbiro remitemo ebato ravo.
Bumbiro remutemo reMDCT haribvumidze kuti pave nemutevedzeri wemutungamiriri webato wechipiri uye zvakatsinirwa nemutongo weSupreme Court wemuna kurume 2020 panyaya inozivikanwa yaMashaviri vs MDC. Douglas Tobrase Munzura akaendera mberi nekugadza mubati wehomwe pamwe nemunyora anoona nezvekuburitswa kwemashoko, asi bumbiro remutemo richiti muchikamu 9.1.4 richingobvumidza mutungamiriri webato kuti angodoma vatevedzeri vevanhu vanenge vasarudzwa paCongress.
Muzvare Kupe, vatiwo izvi zvave kureva kuti pave nemaMDCT maviri.
Tinozivisa zviri pamutemo kuti bato removement for democratic change Tsvangirai rakatsemuka uye kwava nemaMDCT maviri, rimwe racho richange richitungamirirwa neni wenyu Dr. Thokozani Kupe, avo vanova zvakare mukuru webato rinopikisa muparamende.
Asi mutauriri weMDCT vaWitness Dube vati zvataurwa naMuzvare Kupe ndezvemugodzi matsuro, sezvo Muzvare Kupe vakambomiswa basa.
Vangotaura pfungwa dzavo senhengo yebato. Zvinobvumidzwa kuti utaure pfungwa dzako, asi chatisingatenderi ndezvekuti zvizobuda sekuti position kana kuti chimiro chemunhu wese. Paconstitution yedu hapana pekuti nhengo inosimuka ichitaura kuti kwane split. Saka ameno kuti vakamira pai vachitaura izvozvo vanozvitivo vari kutevedzera zveconstitution, asi hapana pamasimba avo semutevedzeri wemutungamiriri webato pavanobvumidzwa kutaura mashoko iwawo. Isusu tinongoona kuti munhu agara akusada zvake zvese zvine zvekuita neMDCT vanga vambomiswa basa nemutungamiriri webato vamonzora zvichiburikidza neresolution yangaitwa nestanding committee neNational Council.
Vadhuve vati kubva pakaitwa Congress yavo yeChimbi Chimbi muna zvita 2020 Muzvare Kupe havana kumbobvira vashandira bato uye danho ravatora raratidza kuti havachadi zvemusangano wavo, saka nokudaro vazvidzinga vega mubato.
Kubvira ndingati panguva yatakaenda kuextraordinary congress havana kumboita zvinofadza chose, asi kungoti bato ranga richingoti pamwe vanga vachakatsamwa pamwe vachazoona kuti vanhu ndo zvavasarudza, asi zvazobuda pachena kuti ayo havachada nezve MTC saka basa richa bato richaenderera mberi richiivheya nyaya yavo nekuti vatoratidza zvachose kuti havachadi zvekuzodisciplinewa nebato saka ndofunga zvapachena kuna ani nani zvake kuti kana munhu aramba kuti amire before our arbiter general zvinongoreva kuti hasisiri nhengo yebato anongobva pachigaro kuchipinda vamwe
nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika varashi kuti mukundu vati hapana chinoshamisa pakutsemuka kwaita bato iri nepakati vachiti simba rehove riri mumvura kwete kumatare ayo akapa bato iri masimba zvichitevera mutongo wesupreme court uyo wakati vanelson chamisa vakanga vasina kusadzwa zviri pachena kuti vatsive vatsvangirai
kunongoratidza kuti imba yanga yakavakirwa pajecha ende zvino mvura yauya yakukurwa vaviri ava vakasangana kwete nekuti vaive nechavaida kuti chinyatsobuda pane zvematongerwo enyika muzimbabwe asi vakasangana nekuti pane zvavange vavimbiswa zvaisanganisira kuwana mari dzinopiwa mapato anenge akwanisa kupinda muparamende zvinosanganisa kuwano midziyo sezvave semaofisi nezvimwe zvavakatora hapana hurongwa chaihwo hwakange huripo kana kuti hwatingati hwakaburitswa navamwonzura naamai kupe hunoratidza kuti vane chinangwa chekupikisa bato rezanup f saka chandinoona ndechekuti vaviri ava havana kumbobvira vaita donzo rinovabatanidza
dzimwe nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzatataura nadzo dzati zvataurwa namuzvare kupe zvinogona kuita kuti vamwonzura vadzingwe muparamende namuzvare kupe asi dzimwewo nyanzvi dzati izvi zvinogona kunetsa sezvo tsamba dzekudzinga vanhu vari muparamende dzichinyorwa nemunyori mukuru webato iri amai Paulina Mpariwa avo vanonzi vari kutsigira vamwonzora ndakamirira studio 7 muHarare ndini Frank Chikowore.